Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vateereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo chikunguru 17 2022 makateerera ku Studio 7 nevenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vopomera United Nations nemizinda yenyika dzakabudirira mosva yekupindira munyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe. Mapurisa opomerwa pamwe chete nematare mosva yekushandiswa nehurumende sembato mukumbunyikidza vanopikisa. Tichakupai zvabuda mumutambo wecricket pamwe nemitambo yeCastle Premier Soccer League zvatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reZANU-PF riri kushora zvikuru vamwe vaimbova nhengo dzebato iri vari kukurudzira kuti mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri webato iri vaEmmerson Mnangagwa vasiyire chigaro mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga sechitsidzo chavanonzi vakaita kuti vachatonga kwemakore mashanu pakapidigurwa hurumende yevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe neMauto muna 2017. Izvi zviri kuuyawo vamwe vachiti mubato reZANU-PF hamuna kugadzikana nenyaya yeutungamiri vamwe vachinzi vari kutsigira vaMnangagwa vamwe vachinzi vari kutsigirawo vaChiwenga. Kusagadzikana munyaya dzezveupfumi ndiko kunonzi kuri kupa vamwe mubato kuti varare vakasvinura neziso rimwe chete vachityira kukundwa musarudzo zvikuru nebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa mugwadi.
Yambiro yedu kuvakomana vaviri ava vanoti Tsenengamu yakadzingwa musangano naJim Kunaka akadzingwa zvekare musangano mugore ra2014 anga ari mukuru wechipangano cheviolence nemhirizhonga kumbare akajoina bato reMDC Alliance akabvako akajoina bato reNPF akabvako akajoina bato reCCC akabvako iko zvine zvasina bato. Nhasi vofamba vakapfeka hanzu dzeZANU-PF vachiabhuza hanzu dzemusangano weZANU-PF. Aiwa hatitenderi izvozvo. Musangano weZANU-PF hausi wedonga watonga zvekare musangano weZANU-PF wakabatana.
Bumbiro remutemo rinoti kudii panyaya dzekuti vanhu vabhadhare mari dzechibatiso?
Zvakanaka zvavanotaura zvinotenderwa nebumbiro remutemo kana vachituka vaMnangagwa kana kutsoropodza zvisungo zvavo ari mutungamiri weZANU-PF. Zvinochizosiyana kana votsvaga kubvisa mutungamiri wenyika nezvechisimba vachishandisa kana kushapisa zita romutedzeri wavo vaChiwenga vachitsvaka kusawirirana kana kupokana pakati pevatungamiri venyika in the office of the president which is the highest office of the land. Mashoko iwayo votopedzisira zvivotaura kana kuti voti vachakumbira Mauto eZimbabwe kuti apindire munyaya isipo. Mashoko iwayo haana kunaka. They border on treason and the two will be called upon to explain.
Kuti kudi
kuti mashoko iwa vakamawana kupi zvekare musangano weZANU-PF uchatora matano akaomarara kwazvo kuna avo vari kushapisa hanzu dzavo zvipfeko zvavo iwo akadzingwa musangano wakaita saJim Kunaka. Hatitenderi donga watonga kumusangano weZANU-PF. Kana vanenge varota chero vaMugabe vakataura zviroto zviroto ngazvigare mudzimba. Zvakanaka kusoropodza mutungamiri weZANU-PF asi hazvitenderwi nomutemo kutsoropodza kana kuchisidzira president we Republic of Zimbabwe. VaMnangagwa vanopfeka majaketi maviri reZANU-PF, ndere redu rinobatwa nebumbiro reZANU-PF. Iro rokuva president weRepublic of Zimbabwe and commander in chief of the defense forces runotongwa nebumbiro remtemo weZimbabwe. Haritenderi bumbiro iroro mashoko evaviri ava. Tichatsvaka kuti vatsanangure kuti mashoko aya anorevei. Hatidi vanhu vanotamba nemoto.
Ayo angara mashoko emukuru mbazire zvekuburutswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vari parunare muHarare. Asi sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera tabatawo vaimbova nhengo yebato iri uye vari kutungamirawo rimwe bato rinopikisa reEFF vaGodfrey Tsenengamu kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi.
Ndine urombo kuti vamugwadi vari kutora basa risiri ravo angoriwo mushandi weZanu PF. Handifanirwe kunge ndichipindurana navamugwadi, ndinopindurana navakuru vavo because ini ndiri mutungamiriri webato rinonzi Front for Economic Emancipation in Zimbabwe kana kuti FISM chidimbo. Saka kupindurana navamugwadi ndinenge ndichitambisa nguva yangu. But this is for the benefit of Zimbabweans. Vamugwadi vanoda kuti vayeuchidzwe kuti we are a political party. We have a right to make comments about any issue, be it political, social or economic, that affects Zimbabweans. So presa yandakaita ndaitaura position ye party yedu nemaonero atinawo uye andinawo on a number of issues.
Sei muchiti mune kodzero yekushora kana kupikisa vamunangagwa?
Mukoma munorangarira kuti muna 2017 Zanu PF payakatadza kudila nema succession issues ayo zvakaita kuti nyika yose ibatanidzirwe munhau dzeZanu PF. Vanhu vakagumisira vava kupinda muma streets vachimacha because Zanu PF yakanga yatadza kugadzirisa nhau dzavo dzekutungamirirwa avo. So there is nothing treasonous pakutsanangurira vamunangagwa kuti garai pasi nemakomuredzi enyu mutaurirane zvinhu zvisati zvaita manyama amire nerongo. There is nothing treasonous about that.
Ko zvamuri kunzi makutambira kunonyudza navamugwadi makuita mhosva huru huru chaizvo inonzi yetreason.
And vamugwadi ngavasafunga kuti iseni hangu ndinotyisidzirwa nekunzi munoshedzwa. Aiwa zvokushedzwa izvitaneta nazvo. Takabvira kushedzwa munguva yavamugabe but tinongoramba tichitaura chokwadi. Kana vaine zvavanoda kuti vaite pamusoro peupenyu hwedu vakasununguka ngavaitezvi nekuti masimba vanawo. Asi zvavari kuita hazvipedzi dambudziko riri mubato ravo. Ngavatarisane nedambudziko riri mubato ravo vagogadzirisa nekuti hatidi kusikirwa mabasa muZimbabwe nekuti kana vatadza kugadzirisa nhau dzemubato mavo zvichagumisira zvoafekta ruzhinji rweZimbabwe. Hatigoni kuignora nhau dziri kuitika muZanu PF because Zanu PF is the governing party and whatever that happens in the governing party has got repercussions or ripple effects on the generality yevanhu vanoincluda nani Zanu PF members. Pakaitwa operation Stolen Legacy muZimbabwe haina kuafekta vanhu veZanu PF, yakaafekta again the generality of the people.
VaGodfrey Tsenengamu vanotungamira bato reFront for Economic Emancipation in Zimbabwe vanga vachitaura vari parunare muHarare. Taedza kubata vaJimu Kunaka asi vati havakapindure zvanga zvichitaurwa navamugwadi vachiti vaita mutete. Vanoda vakuru vakaita savaChris Mutsvangwa vanova mutauriri webato iri. Magweta anorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa vari kupomera hurumende mhosva yekushandisa mantare nemapurisa kuvambunyikidza pamberi pesarudzo dza 2023. Kunyange hazvo vatsigiri veZanu PF vari kuonekwa vachibuda pamavhidhiyo vachiita mhirizhonga nekutyisidzira mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa nerufu, hapana ari kusungwa. pataka bvunza mutauriri wemapurisa assistant commissioner Ponyati nezvemavideo aya vakati hapana inga mangara nyaya dzacho kumapurisa asi vatsigiri vebato rinopikisa recc vanoti vari kusungwa nemapurisa kunyangwe hazvo panenge pasina umbowo wakati tsvikiti vamwe vakasungwa vanosanganisira nengo dzedare reparamende vajob scaler vekuzengeza west uye vagodfrey stole vekuchitungwiza north nevamwe gumi nemumwe chete vari kupomerwa mhosva yokonzera mhirizhonga kunyatsime mushure mekupondwa kwenhengo yebato iri muzvare more blessing alley gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye raimirira murwiri wekodzero dzevanhu akatsakatika vaitai dzamara vakennedy masiye vanoti havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa nyaya dzekupa vanhu mukana wekubvisa mari yechibatiso vasikala navastole uye mutungamiri wesangano revadzidzisi reamalgamated rural teachers union of zimbabwe vaobed masaraure vakanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso uye vari kugariswa kujeri rekuchikurubhi kunonzi hakuna kumira zvakanaka gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vanoti havo matare akazvimirira oga mukuzeya nyaya iyi tabata vamasiye
nyaya dzebel muzimbabwe inyaya dzatoziva kuti inyaya dzino netsa pakuti bel muzimbabwe sezvataona panguva pfupipfupi yapfuura ine kumasure uko inoshandiswa senzira yekuda kumbunyikidza avo vanonzi vanopikisa hurumende tinoona kuti kana munhu achibva kumapato anopikisa kana kuti maorganizations anonzi ari kupikisa hurumende tinoona vachigara muchizarira kana kuti murimandi kwenguva yakareba stereki prosecution ichidenya bail ichiopoza bail ichishandisawo mareasons akasiyana-siyana
bumbiro remutemo rinoti kudii panyaya dzekuti vanhu vabhadhare mari dzechibatiso
bumbiro redu remutemo rinotaura kuti munhu wese muzimbabwe anenge asungwa ane right yeliberty and ane right yokupuwa bail but tinoona kuti izvi matare edzimosva anomboda kuzama kuti ape chandinga chisimba kuconstitution iyi but kunonyanyonetsa stereki kuvachuchisi tingati maprosecutor ayo anenge achingoopoza bail achingoshandisawo amatekniki arimo mumutemo yedu ini tizoona kuti panozoonekwa vanhu vakawanda vanenge vachisingaonekwi senge vari bail worthy vachigara muvatingati murimand kwenguva yakareba stereki
ko nyaya yevasikala iyi muri kuionawo sei
apa panyaya yana yavajob scaler tinoona kuti chokutanga chaicho chaicho munhu anga asingafani kuva achiva achisungirwa nyaya yarunzi ari kupomerwa nekuti igweta raimiririra yandikati client yavo vachishandisawo constitution inotaura kuti iyo client yavo mhuri yekwamore blessing alley ine right yekuva neyatingati legal representation yavo of their choice saka vajob scaler vaishandisa right yavo yokurepresenta mhuri iyoyo and mhuri iyoyo yaishandisawo futi right yavo iri muconstitution yokurepresentwa nevajob scaler but kusungwa kwavakazoitwa kunotadza kumbunyikidzwa kwevanhu muzimbabwe avo vanenge vachionekwa senge vari kuopoza hurumende zvekuti vanozoshandisa iyoyo yatingati mutemo yakaita sebel kana mutemo imwe inenge ichingoonekwa irimo inombunyikidza yatingadzikodzero dzevanhu ichizoitisa kuti vanhu vazogara muchizarira kana murimani kwenguva yakareba
gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakennedy masiye vari parunare kutexas muno muamerica mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vari kupomera vakuru vakuru vesangano reunited nations munyika uye vamiriri vedzimwe nyika dzekumawirira mhosva yekushanda nemasangano akazvimirira oga kuda ku kuda kupindira munyadzi zvematongerwo enyika vachiti vachatora matano akasimba. Vamunangagwa vataura mashoko aya mugwaro ravanonyora nemusi wesvondo wega wega mubepanhau reSunday Mail. Mutungamiri wenyika atiwo nekuda kweizvi hurumende ichaenderera mberi nekudzika mutemo wekuvandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga kana kuti Private Voluntary Organization Act. Mutemo uyu uri kushorwa zvikuru nevakawanda munyika nekunze kusanganisira neUnited Nations vachiti uchakanganisa kubatsirwa kwevanhu vanoshupika munyika paine yambiro yekuti vanhu mamiriyoni mashanu vakatarisana nenzara. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata sachigaro wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa.
Tiri kuona nekuziva kuti hurumende yeZimbabwe yapererwa. Iri kuziva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, yatadza kumaneja ikonomi, yatadza kuita kuti vanhu vagare zvakanaka munyika, vaine zvipatara nezvikoro nemigwagwa nemvura nemagetsi. Iri kukundikana pazvinhu zvese. Saka zvayatarisana nenguva yemaelections yaakutsvaka kuti ingaponera pati hwanda pati. Yaimbotaura munyaya yemasanction, vanhu vachenjera vangwara vaakuziva kuti masanction makuru ari munyika muno uori huri kuitwa nevari mugovernment sepomona corrupt due necovid gate. Saka vaakuziva kuti vanhu havana chavanacho chavari kugona kupa vanhu vachienda musarudzo. Vakutsvaka kunemera nokupomera mumwe nemumwe waona.
Ko sei muchidaro?
Kumashure uku vaiti bato revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions iko zvino vakuti Massive Society Organizations. Vapedzazvo vakuti dzimwe nyika dziri muno, mamisheni edzimwe nyika ndovari kukonzera. Asi nyaya iri kudiwa nevana veZimbabwe yavasi kubata ndeyekuti tinodyei, tinorarama sei muzvipatara mishonga. Nyaya yehuori ndo nyaya iri kutaurwa nevana veZimbabwe yavasi kuda kutaura nezvayo.
Zviri kuitwa izvi zvinoshanda here vaMutasa?
Saka hapana zviripo. Toziva kuti kupererwa kwaita hurumende, mutemo yavari kuda kukanda yakasiyana siyana iyi ndeyekungodzvanyirira vashandi nevagari vemunyika kuti vasave nekodzero dzavo uye vasataure zvinyunyuto zvavo. Hapana chitsva zvakaitwa nehurumende yaSmith ikasvika pakuparara ichida kunyebera vanhu nekunyebera kupomera vazhinji venyika ino. Saka hakuna kwazvinoenda. Ngavagadzirise upfumi hwenyika, ngavaite politics dzakanaka pasina kumbunyikidza nekurova vanhu, ngavagadzire kurarama kwavanhu munyika, zvikoro nezvipatara. Izvo bedzi ndo zvatakatarisira kuhurumende yavo, kwete kupomera vanhu vasina mhaka.
Avo vanga vari sachigaro wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chanhasi tiri kutaura naMukoma Boris vesangano reZimbabwe National Students Union neBowa Bowa rakaitika nezuro kuBulawayo.
Chakaitika ndechekuti tanga tine musangano wedu weTimo Student Summit kuBulawayo pakunenda hotel. Musangano wangu wafamba zvakanaka nekuti wakatanga musi weFriday asi nezuro musi weSaturday kumasikati pakasvika vanhu vatiri kufungidzira kuti vanga vari vasori vakavhundutsira vanhu vese vanga varimo. Musangano watiri kutaura musangano wangu waine vasikana vanosvika zvekuma20 nokudaro vakavhundutsira vasikana vakati vanhu vabude vese murumu vapfeke zvinhu zvavo vabve ipapo vachivhundutsira vanhu vachida kuvarova. Vaine mota dzakakura ma D4D nokudaro vasikana vakabuda vakaita barira mhanya aziva kwake aziva kwake vachibva varasana. Tichibva tazotumira vatakatumira vekuBulawa ikoko rimwe bazi redu ririko ikoko rakakwanisa kusvika panzvimbo rikanokwanisa kukokorodza vasikana vese vakaita panzvimbo mumwe chete ndokubva vazovatsvagira kumwe kwekuenda kwandisingakwanisi kukuudza izvozvi kwavakazokwanisa kunochengetedzwa kunove ndo kwavari pari zvino.
Pane chikonzero here chaipiwa chekumisa musangano?
Chikonzero hapana chakati chitiki chakange chipiwa. vaingotaura kuti nini muri vanhu vari kuita zvinopikisa hurumende.
Asi musangano uyu wangu wakanangana nezvematongerwo enyika here?
Uyu musangano wangu wakanangana ndiri kuchirungu tinouti leadership training, unopa vasikana zvikwanisiro zvinoita kuti neruzivo neuchenjere unoita kuti vange vachibudirira muutungamiriri kana kuti anoti leadership.
Tichitarisawo idzo kodzero dzevadzidzi, mungati dziri kuremekedzwa here muZimbabwe?
Pari zvino tinoona kuti kutyorwa kwekodzero dzevadzidzi kuri kuramba kuchienderera mberi. Tichitarisa mukutanga kumwedzi uno waJuly, musi wa1 July, tange tine sarudzi dzanga dziri paUniversity of Zimbabwe. Takaona mapurisa eriot achisvika achirova vanhu ipapo, achirova vadzidzi vange vachitenderera kuhwina kukunda kwatakange taita zvine mutsindo ipapo. Nezuro takawana musangano wedu uchinovhiringidzwa, tinoona kuti kutyorwa kwekodzero dzevadzidzi kuramba kuchienderera mberi. Zvinova zvinotishungurudza chaizvo kuti sei hurumende yedu isingadi kuti inge ichitendera vadzidzi kunge vange vachiita zvavanoda maererano nezvakataurwa mubumbiro remutemo kana kuti Constitution of Zimbabwe, inobvumidza kuti vadzidzi vange vachiita zvido zvavo uye vange vachiita misangano yavanoda pavanodira.
Asi musangano wacho wanga wapuwa mvumo nemapurisa here?
Uyu hausi musangano wandingati musangano ungade kunopiwa mvumo kumapurisa, nekuti musangano wanga une vanhu vanokwanawo kusvika 20. Ndiri kuchirungu ndikangonoiti this was a very small meeting.
Ko tichitarisawo panyaya yekutika ivo vamwe vehurumende vanoti vezinasu munoita zvematongerwo enyika muchitsigira kunyanya bato reCCC.
Chinoitika ndechekuti kuvhunduka chati kwatara hunge oneka turepa. Chinoita kuti hurumende yedu ivhunduke ndo chinofanira kuzikanwa, nekuti ivo hatizivi kuti chinoita kuti vagare vari mukuvhunduka kana kuti mukutya chini panoungana vanhu vanenge vachitaura zvinoita kuti nyika inoenderere mberi. Nokudaro tinoona sekuti hasi zvinhu zvakakodzera kuti pese patinenge tichiita misangano yedu tinge tichitumirwa vasori, pese patinenge tichida kuti tinge tichiita zvinopfuudzira misangano yedu yezvinhasi mberi toona pachinounzirwa vanhu vanotivhiringidza, angava ari mayuti bato riri kutonga reZANU-PF kana maCIO anenge achitumirwa.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Boris nekupinda muchirongwa chedu.
Mazvita.
Ungari munyori mukuru wesangano reZINASU mukoma Boris vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti Religious Forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu,
Yesu simba rangu.
Ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu chezvechitendero. Ngati nzwei mubvunzo watagamuchira.
Makadini makadini pastudio 7 ene ndoitwavo vamutekwatekwa. Inini mubvunzo wangu wandinawo ndewekuti tikaverenga Bhaibheri, nyaya iya yakataugwa naJesu yekuti musava neshuviro neupfumi hwepano pasi muchafuma kudenga. Kufuma kudenga kwacho papaya inenge ichida kuzama kutsanangura kudini paya, because tikazoverengwa imwe chapter futi tinohwa ichitaura nenyaya yekuti ukafa hakusina zviya zvekuti pamwe toti une vana kana kuti mukadzi kana kuti baba kana kuti ani, muchararama sevatumwa, which means kureva kuti vana ndinenge ndisisina kana ndafa, mukadzi ndinenge ndisisina kana ndafa. Saka nyaya yekuzoti kwai uchafuma kana wafa, kufuma kwacho kuchanakidza kusvika papi kana ndichirarama ndiri hwani ndisina mukadzi ndisina vana? Saka kana Bhaibheri richitaura kuti munhu usashuvira upfumi hwepano pasi, upfumi hwako uchahuwana kudenga, uchava unenge uchifadza zvakadini ndichirarama ndisina mukadzi ndisina vana? Because pfuma inonakidza kuidla nehama, vabereki, mhuri yako. Saka inini Bhaibheri paya rakasvika pano handina kuzozvihwisisa, ini handisati ndazvihwisisa kuti kana Bhaibheri richiti munhu achafuma kana afa, mafumiro acho ndeapi?
Nhasi zvakare tina mufundisi Forbes Matonga. Makadini mufundisi? woyo kamu vunzo wakanangana nemwi zuva ranasi.
Makadi wa wande pamwechete ne vateereri ve Studio 7. Mavhesi andafunga kuti ndiwo ari kurifeiwa nemubvunzi kwaari. Yekutanga ndi Matthew chapter 6 verse 19 zvichienda inoti imi musazounganidzire pfuma pasipano pane mbavha nezvipfumo asi zviumbanganidzirei pfuma kwaisingaori kudenga kwaisingazobiwa nembavha. Ndaita paraphrase verse iroro ra Matthew chapter 6 verse 19. Zvekare ari kunoibatanidza nenyaya inowanika pana Luke chapter 20 kubva paverse 27 tichienda pa 28. Ipapo Jesu ari kupindura vanhu vari kubvunza pamusoro pekuroorana vachibvunza nyaya yekuti kune kudenga kune zenge kuine wanano here. Akanganisa zviro zvatinoti material things zvepasipano nezvinhu zvatingati zvemweya spiritual things.
Mufundisi Matonga, ndepapi pamunoona sekuti mutereri haana kunyatsonzwisisa?
Chekutanga ndechekuti ichokwadi kuti mumaonero amwari ekusika peposi huru yewanano dzimwe dzese dzingazoteera. Peposi huru yewanano ndeyekuti vanhu vaberekane vachiwanda. Saka kudenga hakuna vanhu vanozonozvarirwa koba. Vari pasi panapa vasikwa namwari pasi pano ndo variko kudenga. Saka main purpose ye marriage haisisikoba kudenga, haidiwe ba kudenga nepamusana pekuti kudenga hatizvarane taikokoko. Saka ndinenge ndiine ukama nemhuri yangu uri padhuze dhuze, ndinenge ndiine ukama nemhuri yose yevadzikinurwa vamwari vanenge vaamudenga. Asi relationship yatanayo haisisiri yakafanana nemune relationship yekuenda pabonde kana kuti yekutumwa mana kumagrosa kana kuti yekudaro, nekuti taamu mode ine relationship yakasiyana ne relationship yatinayo pasi pano.
Ko nyaya yeupfumi mufundisi, nyaya yeupfumi yakamira seiko seri kweguva?
Zvimwe chetezvo, upfumi pasi pano tinohutsvaga kuti tigare zvakanaka. Zvino kudenga tinenge tatogara zvakanaka nechekare. Saka peposi yeupfumi yepasi panapa nepeposi yeupfumi yekudenga dzakatosiyana. Panapa ndikada gold, ndinoda kuti gold ndizoritengesa ndigogona kutenga dzimba, ndigozogona kutenga dzimota, ndigona kutenga zvakadaro, ndo peposi yazvo. Asi kudenga manje izvozvo zviri already provided for. Hatidi dzimba dzekuvakatega, hatidi mota dzekufamba nadzo, hatidi zvekudya zvinenge zviri provided for. Saka upfumi huri pasi panapa hatihudi kudenga nekuti kune weko kare. Saka zviri kutonzi wamuri kuda kuti muite invest pahuri, upfumi hunokugonesai kuti mupinde kudenga kunokwagara kune rufaro rweko rusingaunzwe nekuti une mari kana hauna, asi runounzwa nekuti Kristu ari pakati pedu, Mwari ari pakati pedu. Ndo ufumi huri kunzi hunovavarirwa ihwohwo.
Tinotenda tsananguro yatapiwa namufundisi Forbes Matonga. Vateereri, kana muine mibvunzo kana zvimwe zvechitendero zvamunoda kutsananguravo kubatsira vamwe, tumirai maaudio enyu pawhatsapp number dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanono Kawande ndichiti musare zvakanaka vateereri.
Tinotenda Tanono Kawande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo, Zimbabwe yakunda Netherlands ne 132 runs, Netherlands ine 95 ichisimudza mukombe weT20. Zvabuda mitambo yenhabvu, Dynamo 0 FC Platinum 0, Bulawayo Chiefs 1 Chicken in 3, Black Rhinos 1 Yada 1. Aiwa vateereri, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vopomera mhosva United Nations nemizinda yenyika dzakabudirira, mhosva yekuda kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. tashika kumagumo chirongwa chedu. Anoko nika ene mfaro ndini wenyu Blessing Zulu. Ndiri mu Washington DC nchiti murare zvakanaka vateereri. Doksi ya mina Gibbs Dube munaudze isindebele. Muzika.